magweta ezimbabwe lawyers so for human rights vanosanganisira kana kutungamirirwa nakukomati nasha chinopfukutwa waenda kudare rekuHarare Magistrates Court ndokwawakafaila masummons against kana kuti vachipa mhosva mapurisa minister of home affairs police commissioner general Gordon Matanga neangwe mapurisa maviri vachiwasuwa kwemari inosvika $12.5 million Zimbabwean dollars.
Chikonzero chei chiri kuita kuti vati vari kuda kuripwa?
Vari kuti vari kuwasuwa nekune zvavakaita mugore ra2019 rekusunga kagweta mukoma Dirk Kotat, mukoma Robson Chere, Jessica Druly nevamwe vairi mukoma Ndawana namukoma Ndlovu vakasungwa chipiwa mhosva yekunzi wanga wada kuwaita zviripo zviri pamutemo vachinzi waida kupitigura hurumende yava Munangagwa nechisimba nekuronga vanoti civil disobedience muchirungu kana kuronga mhirizhonga munyika yeZimbabwe.
Kunze kwekunzi vaiverenga bhuku rakanzi Pedagogy of the Oppressed, ndeipi imwe mhosva yavaipomerwa?
Vachinziwo zvakare vanga vari pamwe neimwe lodge Marare vachironga zvekupirigura hurumende yavamunangagwa nechisimba. Vakazomiswa pamberi pedare muna 2020 muna August ndopakatongwa nyaya wakamirirwa na CC Beatrice Mtetwa. Asi muna August 2020 imomo mejisi rakawana wasina mhosva akawati hamuna mhosva yamanga maita. Saka nokudaro after waonekwa kunzi havana mhosva after they acquitted wazokwidza nyaya kudare vachinyunyuta vachiti kodzero dzavo dzakachorwa vari kuda kubhadharwa kukanganisa kwekodzero dzavo muchirungu unlawful arrest kusasungwa zviri pamutemo kutraiwa kupinzwa padare prosecution zvisina musoro kana kuti pasina mhosva nekuti vanhu vakazoonekwa vasina mhosva vakakwitwa.
Saka pavanhu vashanu ivava vanenge vachipuwa mari yakawanda sei?
Munhu ega ega pavanhu 5 ivava vari kuda RTGS 2.5 million pamunhu. Saka tikasanganisa vari vashanu iri kusvika pa 12.5 million wese vari vashanu yavari kuda kukombazira kubhadharwa kuti chikodzero dzavo dzakachorwa dzakakanganiswa. Saka tamirira kuti nyaya iyi izoswete down kuti izonzuke mudare. Pari zvino ndo update yatinayo and takangotarisira kuti zvichafamba mune zvakanaka nekuti taona vana vezimbabwe vazhinji vachorwa kodzero dzavo kungosungwa pasina mhosva vongoharaswa kungoendwa kukoti kupedza mari dzavo kuenda kumatare kupedza nguva yavo vachienda kumatare pasina mhosva vozoonekwa vasina mhosva.
Saka kutori nevakawanda vaendesa mapurisa aya kumatare vachitoda kurepa.
Imwe yenyaya dzakawanda dziri kutonda Zimbabwe lawyers for human rights under kuti anti-impunity kana kuti kudzidzisa kuti zvinhu zvisaenderere mberi zvisiri pamutemo.
Ndianani vari kunyanya kuendeswa kumatare vachinzi varipe pane vamuri kumirira vacho?
Tine makesi akawanda zvikuru ataendesa mapurisa, masoja, mastate actors vanokuchora kodzero dzevanhu kuti aiwa musachore kodzero dzevanhu. Toda kuti zvinhu izvi zvipere, ndosaka tiri kuita izvi. Toda kuti kodzero dzevanhu dzisarambe dzichimbunyikidzwa, dzisarambe dzichichorwa. Saka ndo zvatiri kuita seZimbabwe lawyers for human rights.